Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 13 Ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Sekuziva kwangu havasati vasangana nevatungamiri venyika kana vemapato vachitaura nyaya iyi.
Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoshora kurohwa kwakaitwa vanhu kwaMurewa.
Politics dzemuZimbabwe manyanya kushandiswa mazwi akaita sekuti enemy mhandi.
Mapato emugungano rePollard anoti mashoko ekutuka nekushora vanhu asashandiswa mune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remabhishopi ekereke yeCatholic reZimbabwe Catholic Bishops Conference rabudisa gwaro richishora zvakasimba mirizhonga iri kuitika munyika vachiti kurohwa kwakaitwa vanhu vabva zero kwaMurewa hakuna kunaka sezvo vanhu vakuru vanga vachifanirwa kugara vakasununguka vachifara munyika yavo yakasunungurwa kare. Mugwaro rakasainwa nemutungamiri wesangano iri Bishop Paul Horan nemutevedzeri wavo Bishop Raymond Mpandasekwa. Vakuru vekereke vanoti hapana mhinduro kana vanhu vakuru ava vakabvunza kuti chii chavakamboitirwavo kubva Zimbabwe waona rusununguko. Mutauriri weZimbabwe Catholic Bishops Conference Father Travis Moyo vaudza Studio 7 kuti sangano remabhishopi iri riri kukurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti aremekedze vanhu vose pasina zvemhirizhonga vachiti vanhu vose vane kodzero yekuvhota musaruro dziri kuuya.
Mabhishopi eZimbabwe vanoti no to violence. Pese panowanikwa mhirizhonga vanoedza kuparidza shoko rerugare kuti ngakusave nekushandiswa kwemhirizhonga nekuti inokanganisa magariro evanhu.
Pari zvino vana bhishopu vati vaita musangano nehurumende here kana musangano nemapato ezvematongerwo enyika pamusoro penyaya iyi?
Mabhishopi sekuziva kwangu havasati vasangana nevatungamiri venyika kana vemapato vachitaura nyaya iyi. Asi chasakisa kuti kubudise tsamba iyi ivhidhiyo yemhirizhonga yatakaona ichitenderera pasocial media. Zvinova zvinhu zvinoda kuti shoko rikasike kuti ritaurwe kuti mhirizhonga haina kunaka. Asi ndinoziva kuti mabhishopi vagara vakati they are ready, vakagadzirira kusangana naani zvake anoda kutaura navo kana kuti anoda kuvaona vaonesane nezvemamiriro ezvinhu.
Zvino Father Moyo, pane zvimwe here zvinorongwa kuitwa navana bhishopu pamusoro penyaya iyi kana zvinhu zvikaramba zvichienderera mberi sezvazviri kuita pari zvino?
Chitarisiro chemabhishopi ndechekuti shoko ravo revafudzi richanzwikwa nevana veZimbabwe vanoda rugare vosiyana nemhirizhonga. Kuronga kana vachizoronga kusangana nekuramba vachikurudzira vana vese veZimbabwe, mapoliticieni nevamwewo vagari venyika yemuno kuti tive vanhu vanokudza, vanoremekedzana, vanoona runako rwerugare.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Catholic Bishops Conference Father Travis Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Pollard inoti iri kushoropodzavo mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuMurewa North iyi. mapurisa anoti kusvika parizvino asunga vanhu vatatu vane chekuita nemhirizhonga iyi. ZANU-PF iri kuramba kuti ine chekuita nemhirizhonga iyi uye bato iri riri kushoropodzawo mhirizhonga iyi. Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuvakwa kwenyika yeNational Healing and Nation Building, Reverend Evaristo Chikanga, vanoti Pollard iri kuburitsa gwaro munguva pfupi inotevera pamusoro pechiitiko ichi uye kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vaparidze shoko rerunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naReverend Chikanga pamusoro penyaya iyi.
Tiri kutorwadziwa zvakanyanya naizvozvo zvino zvatisiri kugamuchira sePollard. Pollard inomirira kuti chese chinhu chinoita chichinetsa mukati menyika yedu chinokwanisa chete kugadzirisika mune zvakanaka kana vanhu vauya vagara pasi vaakukurukura votsvaga yatiringati iyo solution vanhu vakagara pasi vachitaurirana. Saka isusu tiri kukurudzira kungoti uye tagara tichikurudzira vanhu kuti vanhu ngavataurirana kwete kurwisana asi kuti kutaurirana. Saka izvo zvakaitika pamureva zvinhu zvinototirwadza zvakanyanyisa kuti izvi mukore uno vanhu vachiri kutoshandisa nzira dzakadaro vava nepolitical mileage. Handifunga kuti zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka Pollard haigamuchire zviri kuitika zvakaitika kwamureva.
Pane vari kutiwo maifanira kunge muri pamberiwo sePollard kunge muchisoropodza iyo mhirizhongai, mune matanho amuri kutorawo here?
Ichokwadi chamuri kutaura ichochi tiri kutogadzirira kuenda kukamisangano kwedu katiri kuita kuti tizobudawo ne yatingati statement yatinopa pamusoro pezvakaitika kwamureva nezvese zvatisiri kuda kuti zviitike pamaelections atakatarisana nawo.
Nguva ino yesarudzo vanhu vanovengana asi vanhu vagara vanga vachigarisana makore ese. Chii chinokonzera kudaro? Tingati here mate avari kupiwa nevanotungamira zvematongerwo enyika vanenge vachiuya vachitaura navo anozokonzera kuti ruvengo runge ruchisimuka nguva dzesarudzo chete?
Ndinofunga kuti ndeude zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvinokonzeresa kuti vanhu vavengane panguva dzesarudzo. Tinoona sekuti izvo panguva yesarudzo zvinongodzokera kumashoko ari kushandiswa nevatungamiriri uye maonerwo anenge achiita vanhu vanenge vari kune rimwe rutivi. Mupolitics dzemuZimbabwe manyanya kushandiswa mazuva akaita sekuti enemy mhandi. Totarisa kuti izvo zvinhu zviri kumboendi mumwe munhu asike pakupiwa lebhe iyeye kunzi iri mhandi kana kuti enemy, toona kuti mafungiro ake pamwe ndiwo asiri kunzwisisiwa kana kuti asiri kudiwa. Saka tiri kuti dai kuri kuti vanhu vane nguva yekunyatsogara pasi vachionesana ndirika kuti vanhu vashatirwe, nekuti mumwe munhu akasira kuti atuka nemunhu wekusaidi iyewo anenge akutodawo kudzoserawo tit-for-tat politics dzinenge dziri kuitika. Saka dzinongokwanisa chete kupedzwa tit-for-tat idzodzo kana vanhu vanzwisisana kuti chiri kukonzeresa kuti tichaviriyani ndechipi. Uye kune zvimwe zvezvinhu zvakafanana nethe land reform iri kuti isusu pamapato ari kupinda munyaya dzezvepolitics vanhu ngavanyatsobuda pachena panyaya iyoyo yeland, nekuti vamwe vanhu vari kufira threatened kuti ava vanhu ava tikapinda mupawa vachadzokera ivhu redu kuwarini. Kana zvinhu zvadaro vave nekunzwisisa kwemhando iyoyo zvinotoita kutoti ava vatogadzirira kutoti hazviitike izvozvo. Saka vanenge vaaredi kushandisa mamizi ese kudipenda zvinhu zvacho. Saka zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugaririrwa pasi kuti vanhu vanyatsozvitarisisa, vazvitarisisa zvinhu izvozvo vonzwisisana.
Asi muri kuonawo here vemutemo vari kuita basa nemazvo? Tichiona kuti vamwe vari kunyunyuta kuti mhirizhonga dziri kuitwa vanhu vomhangara kumapurisa, vamwe ndo vanotopedzisira vazosungwai vari vashungurudzwa.
Inini semunhu ari mupona semunhu aiinteractia zvakanyanya nevemutemo zvakanyanya tiri mupona tichiona mashandiro avanoita, ndinofunga kuti uye ndinokugutsikana kwekuti mapurisa edu anoita basa zvakanyanya kunakisa. Dambudziko riri kuzoitika riri kuya kunesu isusu mapoliticians, nekuti inini mapoliticians ndogona kunoita zvinhu pagiraundi zviri wrong. Ndobva ndasungwa inini, ndasungirwa nyaya yandaita inini on the ground. kana ndava kuchizvitaura kudika handichabvuma pakuti ndasungirwa nyaya yakati ndakutopoliticaiza issue yangu saka izvozvo ndozvezvimwe zvinhu zviri kuita sekunge vemutemo vasiri kuita basa zvakanaka asi nini maonero angu handinofunga kuti vari kuita zvakanaka nekudzitikana kwekuti vari independent ende vanoita basa mukavatendera kuti vapinde munzvimbo
avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuvakwa kwenyika muPoland yeNational Healing and Nation Building Reverend Evaristo Chikanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Musangano wechipiri wezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti Second African Regional Conference on Non-Communicable Diseases wakatanga nezuro muguta reVictoria Falls uye uchaenderera mberi kusvika mangwana. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuzeya nekuonesana pakati pehurumende, vana mazvikokota, nyanzvi dzezveutano nevanoshanda vakazvimirira mamiriro akaita zvinhu munyika. Musangano uyu uri kukokerwa nebazi rezveutano reMinistry of Health and Child Care, World Health Organization, neWorld Non-Communicable Diseases Federation, African Region, Clinton Health Initiative, Midlands State University, neUnited Nations Children's Fund. Evans Zininga abata nyanzvi yezveutano, Dr. Joshua Chiripanyanga kuti tinzwe zvizhinji.
Zvirwere zvatinoti ma-non-communicable diseases zvirwere zvinotapurirwana pakati pevanhu kuti kana mwainacho mwari padivi pake kana tovanofambidza naye haakwanisi kuzochibatawo chirwere ichocho. Zvirwere zvakaita sana diabetes, toti diabetes mellitus kana chishuga, kana zvirwere zvakaita sana BP kuti munhu ane hypertension, ndo zvimwe zvezvirwere zvatinoti ma-non-communicable diseases zvirwere zvokuti hazvikwanisi kutapurirana munhu waane kuenda pane umwe munhu. Kana chirwere chepfari epilepsy ndo ine muenzaniso wechirwere chatinoti ma-non-communicable disease. Toti ma-communicable ndo zvirwere zvinospreda kana zvinotapurirana pakati pevairi kuti zvakaita sana TB zvinospreda kubva kune umwe munhu kuenda kune umwe munhu, kana zvirwere zvepabonde kana ana HIV ndo ma-communicable diseases zvirwere zvatinokwanisa kubvisa pane umwe munhu chienda pane umwe munhu. Asi ma-non-communicable disease zvirwere zvokuti hazvikwanisi kutapurirana kubva kune umwe munhu kuenda pamunhu ari pavadyi naye.
Kureva kuti zvinana COVID-19 zviri kunetsa munyika izvi hazvimo muboboka iroriri.
Hongu, COVID-19 tinoti communicable disease chirwere chinotapurirana, saka chimo muboka rezvirwere zvatinoti ma-non-communicable diseases.
Tingatsvagewo kuti imo muZimbabwe zvirwere zvemhando iri kutsaurwa iyoyi zvakakurawo zvakadini?
Tinoona kuti ma-non-communicable diseases akawanda zvikuru muno muZimbabwe, kasa vana BP, vana shuga, pari, zvirwere zvepfungwa zvinokontributa bedo nyakati simbei muyeropi yedu. Ende tinoona kuti pamazuva apfuura yani nhau dzecovid zvinge zvava kunegletwa, vanhu vasinganyatsopihwa mucherechedzo zvinokodzera nezvipihwa kwemutakaita makampeini vanhu vasingadzidzisi zvakawanda nekuda kwezvirwere izvi. Saka zvatisumukei ende zvatinyanyei mazuva anaya nenhau dzekuti vanhu vaitadza kuwana mishonga yavo yeBP, vaitadza kuwana mishonga yavo yeshuga nekuda kwekuti kufamba kwainetso dzecovid izve. Uye zvakare hurumende zhinji dzinedzarinyafokasa panhau dzecovid, mari dzakawanda dzaibva kumadhona dzaenda kumacovid, mari dzekuenda nanaBP nanashuga dzinoenda dzishoma. Saka takaona kuti zvirwere zvamanoncommunicable akatikwirei kuchinde past 2 years kombedi kune zvainga chimboita makore apfuura.
Aiwa, ndopedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti vanhu veZimbabwe vazvidzivirire, vazvibatsirewo kuti vasarware nazvo kana kuti zvisakurumbire, zvisanyanyise kuwanda munyika, zvii zvingafanirwa kuitwa neveruzhinji?
Zvirwere zvemanoncommunicable disease kazhinji zvinokonzereswa nemakozi kana zvikonzero zvinokwanisa kudziviririka. Tinoona chirwere chakaita secheshuga nekuti vanhu vakapota chiexercise vachidya chikafu chine utano vasingadyi chikafu chine mafuta akawanda, mukana yavo yekuita chirwere cheshuga inoita mishoma. Zvimwe chetezvo zvakafana nechirwere cheBP, kana vanhu vachiexercise vakawanda dyawo mafuruta akawanda, vachidyawo chikafu chine utano vasingadyiwe sauti rakawanda, vasingadyiwe nyama yakawanda nesadza rakawanda, macarbohydrates akawanda, zvinobatsirawo kuti zvirwere zvisaonyanya kuitika. Saka tokurudzira kuti vanhu ngavadye chikafu chine utano, vawanze mafuruta, vawanze miriwo mukudya kwavanoita, ita kuti nyama wavo iite shoma, sauti iite shoma, shuga iite shoma. Zvinobatsira kuti zvirwere zvemanoncommunicable disease zvisanyanya kubata vanhu. Uye zvakare tokurudzira kuti vanhu pagore rese pega munhu wese ndapo tachinoona chiremba chinoongororwa yatinoti annual medical check-up kuti haana zvirwere zveshuga here, haana kana BP here, achindochekwa akaonekwa kuti anacho munhu ngaenderwa mushonga nekurumbidza. Vanhu vasakanisanguva vachizvipfungidzira kuti ndinacho here kana ndina, kana chiremba ati une chirwere chakati ima mumapiriti, kurumbidza kuna mapiriti kuti pave nemacomplications.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti nezuro kuGoromonzi, mapurisa akarwisana nevechidiki veZANU-PF vanoita chiuru chimwe chete vakange vapamba purazi vakagoverana nzvimbo mupurazi iri. Vamwe vechidiki ava vakasungwa. Zvinonzi vechidiki ava vakavimbiswa mastands nevamwe vakuru mubato reZANU-PF vakazofunga zvokutora purazi iri vaona kuti zvavakavimbiswa hazvisi kukurumidza kuitwa. Muridzi wepurazi iri anonzi ndi Maxwell Muzivi. MuNewsday makare, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinokurudzira mapato ezvematongero enyika kuti vasaita zvemhirizhonga panguva yesarudzo kubva mune zvavanotaura kusvika kuzviito zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko paStudio 7 yapenyu vashamariri wedu vanoteerengere nhau dzechokwadi. Ndiri kuti makadini, ndiri kuti ndiri kukumbirawo kuti hurumende kani ngaibudise jobu sakara, nyaya isikatongwi isikaperi inyaya yerudzii. Ngaamutonga achibudawo mujeri aone nawo nemhuri dzake, afurwawo ngemhepo ari kunze, mwiri yake inorwadza irapwe ari kunze. Ngaamutonge kani, tiri kurwadziwa tichione zvo zvakadai, tichindozwa kuti urimo mujeri, urimo mujeri. Tiri kukumbirisa kuti ngaamutongewo, tichindozwa kuti uri kurwara ari mumujeri, ngaamubudise wotaurirana, tiri kurwadziwa, tatenda hangu.
Ndinokukwazisai mose kashamarari veStudio 7 chirongwa chamunotipa, chirongwa chakanaka chekuti isusu vanhu titeerere zviri kuitika muZimbabwe, munyika yedu yeZimbabwe. Chokwadi zviri kuita ZANU-PF hazvina kana kumbonaka, hazvina kana kumbonaka utsinyo hwamuri kuita imimi ana munangago. Chokwadi kuti munobashinga kushinga zvekushuashuwa, kuomesa mwoyo padombo, kuomesa kusvika pakuti nyika idhaku kusvika zvakadai shuwa tichishungurudzwa muno mumatiri nzvimbo yatiri neye South Africa. Kushungurudzwa ngenyaya yenyu imimi musikadi kugadzire nyika muchiita zvechitsotsi muchibamari. Izvozvi muri kutuma vafana vechiponda vanhu ve3PC muchiita zvinhu zvisina musoro. Hamunyare here nezvamuri kuita, muchisunga vanhu kuisa majeri ve3PC vasina kana mhosva yavakapara. Muchiti ndo vapara mhosva asi muchiziva kuti imi ndimi makauraya, asi mope munhu mhosva yaasina kana kumbopara. Chokwadi, Mwari uchakuonai ende Mwari uchakurangai. Tiri kuuya nouwandu hwedu kuZimbabwe ikoko, tinokunda chete. Tidai Mwari atiitira nyasha, ndatenda zvangu.
Halo halo, paStudio 7 apo, tinokutenda nenhau dzamunotipa. Hei, tinorwadziwa zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa vanhu muZimbabwe. Mwari dei vatikomborerawo, tasungunuka jere ratiri guru.
I'm very sorry kuna vao sista vaibuda vachionererwa pavhidhiyo yakamurerwapo. Kuita kuonererwa so muchifundusira harahwa dzedu kamurerwa, muchifundusira vabereki venyu apa, muchitobuda muchitonozwa so muchitaura nonsense rabishi yamaitaura, muchifundusira vabereki venyu, fundusira vanhu vakakuberekai, vakakutamburirai, ndo vamakudzokera nhasi muchiita kaunhu kenyu ako. Ndashamisika maningi, ndarwadziwa munhu wechikadzi shuwere.
munhu wechikadzi hazvidi kudaro hazvidi kudaro makudzikisira vanhukadzi pasi because isu tinotoziva kuti vanhukadzi ndo vanhu vacho vakarongeka ka ino manje kana vanhukadzi kana makudaro vanhu vechikadzi ka no no ndaramba inini matinyadzisa inini sise munonyadzisa maningi munonyadzisa munonyadzisa sita ndadaro ndati munonyadzisa.
Alo alo makasimba here? Ha isitanzwa nemapurisa kuno kadoma. Kadoma yakutoita kunge imwe nyika yakazvimirira. Yatova nemapurisa akasiyana nevamwe kuti utsvage waunoudza anokubatsira wacho hapatomborina corruption yacho yekukadoma manje hayo kukadoma yanyanya manje. Kana kuNigeria kwayakatangira kwasara pasi manje. Zvekuti hatichatozivi kuti patinowedzera dzimwe 4 kana 5 years kuenda mberi tinenge tapapa hozi kukadoma kwanyanya. Kune kamwe kapolice station kanonzi F4 flats tanzwa kukadoma. Kana kune mumwe wogara tichatotama hedu tibve kukadoma tichizve mapurisa akadaro.
Tinoshamisa kuti vanhu vanorova vanhu asi vanoramba kuti ndivo vari kurova vanhu nguva nenguva. Vanorugare gumbo vaiita izvozvo asi pavakazodzingwa vakanga vakutaura chokwadi chaichaichaicho ndozviri kuti vanhuza uye ufutafadza mugwadi uya mashoko ake anogwadza zvousingaiti.
Studio 7 muripo here apo munofara here apo? Inini right zvangu nini ndo ndiri babazi ndaichida kungozivisawo kungodanzirawo kuna mugwadi kuti uri kuzoona here zvaakuitwa nemasiyawo izvo uri kuzoona here zvaakuitika kana wanga ari umwe munhu ka dai watogara wafanorongedza wafanorongedza nekuti ndingokuyambira muhangu kutaurisa kwako kuya kuya kwakunosvika pakupera vachivenga uchavaona zvavachaita ndo vanonzi baba venyika kwete zvako zvaunoswera uchingowawata nguva nenguva izvizvi. Fanogerwa musoro mugwadi fanogerwa musoro kukati ribho ugowana kutiza wakachena.
Ndinokumbirawo hama dzangu kuti mavhidhiyo ose ekurohwa kuri kuitwa vanhu nezanupf matumire kuna Fikile Mbalula nekuti ndiye anoda kuti zvinhu zvishashanduke vanhu varamba vachingopondwa saizvozvo. Atumirei ose ndinokumbira hama dzangu kuna Fikile Mbalula wekusouth Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta remutungamiri weAmerica rakazivisa nezuro kuti mamwe zvemagwaro ehurumende anokosha akawanikwa kumba kwavaBiden. VaBiden vakati magweta avo akaenda kunotarisa kana kuine magwaro ehurumende vakamaendesa kwaanofanirwa kuchengetwa kuNational Archives. Pavakamawana magwaro aya ndiye nguva apo vaBiden vakanga vari mutevedzeri wevaimbova mutungamiri wenyika vaBarack Obama. Nezuro kwakare gweta guru rehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vakadoma muchuchusi wekuti aongorore nyaya iyi zvakakwana. Dare redzimhosva kuTurkey rakawana mukuru wesangano reTurkey Medical Association aine mhosva yekutaura manyepo anopesvedzera ugandanga uku masangano akazvimirira anoona nezvekodzero dzavanhu achiyambira kuti pachaita nguva yakaoma sezvo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muvhuro wechitatu mumwedzi wandira gore roga roga, America inorangarira mufundisi Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King vakanga vari mwana wamufundisi wekereke yeBaptist mudunhu reAlabama muAmerica uye vairwira kupedza rusaro raganda muAmerica.
kuswera mangwana musi wesvondo 15 ndira. Dr. King vaidai vachipemberera makore makumi mapfumbamwe nemana ekuzvarwa kwavo. Kwezana remakore kutanga muna 1865 pakapera kurwisana muAmerica nekuvandudzwa nekudzikwa kwemutemo we 13th Amendment uyo wairambidza vanhu kuchengeta nhapwa. Kushanduka kwakaita zvinhu mumakore ekuma 1960 akavona vanhu vazhinji vachipinda mumigwagwa vachida kodzero dzavo dzose. Vanhu vaitongwa nemitemo inozivikanwa nerekuti Jim Crow, yakanga iri mitemo inokurudzira kuva nenhapwa, asi vanhu vazhinji vakanga vava kuda kuti zvinhu zvipindudzwe, izvo zvakakonzera kufa kwevanhu vazhinji vairwira kupindudzwa kwezvinhu. Dr. King, avo vaitevedzera pfungwa dzekurwira kupindudzwa kwezvinhu pasina mhirizhonga sezvaiitwa navaMahatma Gandhi vokuIndia, vakatungamirira vanhu vaivatsigira vachiratidzira murunyararo, vachiramba kutenga kubva kune mamwe mabhizimisi nedzimwe nzira dzokusateerera mutemo murunyararo. Kushingirira kwaDr. King nevamwe vavo vairwa kodzero dzevanhu kwakakonzera kudzikwa kwemutemo weCivil Rights Act muna 1964. Mutemo uyu wairambidza rusaruraganda munzvimbo dzinoshandiswa nevaruzhinji rwevanhu, kunyima munhu basa pamusoro peganda kana rudzi rwake, chitendero chake kana nekwaanobva. Dr. King havana kuwana nguva yekuona mapudzi ezvavakarwira nokuti vakapondwa musi wa4 kubvumbi 1968 vane makore makumi matatu nemapfumbamwe. Zvisinei, mitemo yavakarwira kuti ibviswe yakabviswa. Nhasi rusaruraganda ahusisiri pamutemo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nhasi vanhu vakasiyana-siyana vari kuenderera mberi vachirwisa uori, ruvengo nerusaruraganda nezvimwe. VaBiden vanoti pazuva rokurangarira Dr. King, tinorangarira murume akamutsa pfungwa dzevanhu muAmerica nepasi pose. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoshora kurohwa kwakaitwa vanhu kwamurehwa svondo rapera. Mapato emugangano rePoland anoti mashoko ekutuka nekushora vanhu asashandiswa mune zvematongero enyika. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri mu Washington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko Chris Gande nenhau dzeEast Ndebele.